Vachitaura mamiriro akaita nyaya dzemvura muguta kukomiti yeparamende inoona nezvematunhu, vamwe vacho vati mari iyi ichabatsira zvikuru mukuona kuti vagari vemuHarare vawana mvura nguva dzose. Vati zvirongwa zvekugadzira nzvimbo dzinochenesa mvura pamwe nedzinofambisa mvura zvichatanga mwedzi unotevera. Vatiwo pane chikwata chekanzuru chiri kusumuka chakananga kuChina kunotenga michina nezvimwe zvinodiwa pazvirongwa izvi. Zvirongwa izvi zvinotarisirwa kupera mukati memakore matatu anotevera.
The money will be disbursed in about 2 weeks' time, I was told, and there is a team that is going to go to China by the 30th of this month to now look for the specific equipment that we require and sign contracts with the companies that manufacture some of these kits so that we can have an after-service contract as well. That way then we make sure that when it comes here, it's reliable.
VamaHachi vati chikwereti ichi chichabhadharwa nevagari vemuguta. Vatiwo vanofungira kuti vanhu vachange vave kubhadhara mari yemvura kana vave kuwana mvura nguva dzose. Pari zvino vagari vazhinji vanoti havaoni chikonzero chekubhadhara mvura iyo ichigara isipo nguva zhinji.
If you improve the situation at Morton Jeffrey and Prince Edward, and you improve the situation in the distribution network, you reduce the water losses, you increase the water supply to the people, more customers will get more water, which means you're getting more revenue. That revenue then, the additional revenue, is the one that is going to pay for the loan facility.
Vaenderera mberi vachiti senzira yekuona kuti munhu wese abhadhara mvura yaanoshandisa, kanzuri ichaisa michina kana kuti masmart meters paimba imwe neimwe kana factory. Izvo zvichaita kuti vagari vatenge mvura yavanoda kushandisa, uye muchina uyu uchadzima kana mari inenge yabhadhara munhu yapera.
Now we have tried to make it easier also for people. We realize that times are hard. We have said we are giving people a discount of about 30% between now and December. So we as to entice them to pay as well. So the smart meter is one which we think is going to help us to actually deal with the collection issue. Because it's difficult to turn someone off. But if it's a gadget you have not paid, it switches off, then you have to actually make sure that you charge your card.
Pari zvino kanzuru iri kuwana mamiriyoni mana emadhora kubva pamitero yemvura pamwedzi. Vatiwo mari inosvika mamiriyoni maviri nechidimbu chemadhora inoshandiswa kutenga mishonga yekuchenesa mvura, ukuwo miriyoni imwe chete yemadhora ichishandiswa kubhadhara magetsi. Asi vamahashi vayambira kuti kunyange hazvo vakaita zvese kugadzira zvigayo zvavo zvemvura nemapaipi, panodiwa madhamu ekunzvi nemusami kuti munhu wese akwanise kuwana mvura yakakwana uye yakachena. Asi havana kutaura kuti madhamu aya achatanga kuvakwa rini uye kuti mari yacho iripo here. Munyori mubazi rezvematunhu vaKilian Mpingo vatsigirana vamahachi vachiti madhamu ekunzvi nemusami ndiwo chete anokwanisa kupedza dambudziko remvura muHarare.
Harare, if we go for another 5 years, minus any veritable efforts towards tapping the potential from Kunzi and Msami, we'll just wake up one morning the city being dry. So we would crave the support from the parliamentarians in terms of us getting resourced for the longer term intervention that will take us back to the desired operational level.
Zvichakadai, paramende nhasi yatadza kuzeya mutemo wezvesarudzo sezvange zvakatarisirwa, sezvo gurukota rezvemutemo vaPatrick Chinamasa vasina kuunza mutemo uyu kudare. Dare iri ragara kumaminetsi 15 uye gurukota rezvebumbiro remutemo nemabasa eparamende vaEric Matinenga vati mutemo uyu hauna kuya kudare sezvo pane nhaurirano dziri kuitwa. VaMatinenga vati mangwana ndipo pavanotarisira kuti nyaya iyi ichafamba sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Ivan Chifera.